Manerako na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 16, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Masangano ose anomirira vashandi vehurumende anopa hurumende mazuva manomwe kuti izadzikise chivimbiso chayo chekuwedzera vashandi mari mwedzi uno. Achiti kukundikana kwayo kuita izvi, vashandi vacharangwa mabasa kutanga musi wa26 gunyana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira makanzuru emunyika kuti apedze uori, vachitiwo bazi rezvekutongwa kwematunhu rinofanirwawo kushanda zvakanaka nemakanzuru. Kudzingwa mukanzuru kechipiri kwakanzura veguta reulawayo vari vaimbo yemutevedzeri wameya vatinashe Kambarami nebato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Mwonzora kwetsimudza mutauro. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano ose anomirira vashandi vehurumende nhasi apa hurumende mazuva manomwe kuti izadzikise chivimbiso chayo chekuwedzera vashandi mari mwedzi uno. Achiti kana hurumende ikasaita izvi, vacharangwa mabasa kutanga musi wa26 gunyana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano waitwa nemasangano aya kusanganisira anomirira varairidzi, vashandi vezveutano nevamwe vashandi vehurumende, sachigaro vesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, Amai Cecilia Alexander, vati vatora dano iri mushure mekunge mioro yemwedzi uno yauya isina kuwedzerwa sezvainge zvataurwa negurukota rezvemari vamutuli Ncube.
September zvakati apera hongu mapendezi apfuura mari hatina kuiwana, asi tiri kutarisira kuti pana September tinotaurwa zvavo zvakaitwa sekuvimbiswa kwazvanga zvakaitwa nekurukota rehurumende vanova ndivo vamuzvinamari ivo vamuturi pachavo. Tichiri kungotarisira kuti panozopera December, panopera September mari iyoyo inenge yapatarwa. Saka vanhu vachiri vakamirira vari kutarisira kuti zvakamboitika kune dzimwe nguva kuti tikatosaa makore kuti pei inogona kubatwa kaviri. Saka tiri kuti mari iyoyo yavakativimbisa tiri kutarisira ende uye tiri kuti ifana kubatwa muna September muno.
Vati vanyorera vanxuve tsamba vachivazivisa nechisungo chabuda mumusangano wavo nhasi. Sachigaro werimwe remasangano apinda mumusangano wanhasi reFederation of Zimbabwe Educators Union vaObert Masaraure vatsinhira izvi vachiti hurumende ichine nguva yekuzadzikisa chivimbiso chayo sezvo mwedzi usati wapera. VaMasaraure vati chavari kuchemera chete mihoro inogutsa kuitira kuti vakwanise kurarama zvakanaka nemhuri dzavo.
Tazeya mamwe kusvika tabuda nechisungo chekuti varayiridzi nemamwe macivil servants ese hakuna munhu achazoenda kubasa kutanga kuva 26 September kana hurumende ikapundikana kutibhadhara mari yedu apo ku26. Maunions anga aripo awirirana kuti hurumende ichiri nenguva yekutibhadhara mari yedu kuvaSeptemba akati apera. Saka tinovapa vhiki rose rekuti vabhadhare mari dzedu dzavasati vatibhadhara dzavakavhudzisa. Kana vakundikana musi wa26 hakuna munhu achazenge achienda kumabasa kusvika mari yauya.
Vanwe vevanonzi vakavimbisa pamusangano wavakaita nevashandi kutanga kwanyamabvuvhu kuti hurumende yaizowedzera mari dzinotambirwa nevashandi vayo. Amai Alexander vatiwo chinorwadza ndechekuti hapana nhaurirano dziri kuitwa pakati pevashandi nehurumende kubva muna nyamabvuvhu. Masangano anomirira vashandi vehurumende anoda kuti mushandi wepasi atambire $500 ekuAmerica pamwedzi kana kuti $540, asi hurumende inoti haina mari yekuita izvi. Iyi ndiyo mari yaitambirwa nemushandi wehurumende muna Gumiguri 2018 apo vakazotanga kutambira mari yemuno. Hatina kukwanisa kutaura navanhuve sezvo vange vari mumusangano. Hatina kukwanisa kutaura negurukota revashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vapowo mavhima sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vakurudzira makanzuro emunyika kuti apedze uori, vachitiwo bazi rezvekutongwa kwematunhu rinofanirwa kushanda zvakanaka nemakanzuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wemakanzuro ekumaruwa nemumadhorobha muHarare, mutungamiri wenyika vati misangano yekuita hurukuro dzakaita saidzo dzine kupanana mazano mubudiriro yenyika yakakosha zvikuru.
You are not masters in your communities. You are servants of your community.
Musi vanatenzi munharaunda dzenyu asi muri varanda. Zvinofadza kuti pane vamwe vari kugona kufambisa kwemabasa makorokoto, asi pane vamwe makanzuru anorambozikana nemabasa asina kunaka. Tinofanira kurwisa kupedza hori kubva kune zvematongero enyika pamwe nevashandi vekanzuro, mitemo ichiramba ichibata vese vakanowanikwa vachityora mutemo.
Vatiwo hurumende yavo inokoshesa zvakanyanya kupiwa masimba kwematunhu kana kuti devolution, vachitiwo mitemo inobata kushanda kwemakanzuro nehurumende inoda kuvandudzwa kuitira kusimudzira budiriro yenyika.
The ministers of central government should not feel superior because they are central government.
Makurukota emapazi ehurumende nevari muhurumende havafaniri kufunga kuti vari pamusoro nekuti vari muhurumende. Hurumende iriko nekuti kune makanzuro. Nekudaro panofanirwa kuva nemushandira pamwe zvinosimudzira budiriro mumaruwa. Tofanira kushanda pamwe chete zvinosimudzira vanhu vemunyika yedu.
Kuridziro iyi inouya panguva iyo makanzura kunyanya emadhorobha mazhinji acho achibva kumapata anopikisa achinyunyuta kuti bazinoona nezvekutongwa kwematunhu riri kunyanyopindira munyaya dzemakanzuru, izvo zviri kuvakanganisa basa. VaEbel Matsika, mumwe wevarongi vemusangano uyu vari mutungamiri weBen Councils Association of Zimbabwe, UCAS, vaudzawo mutungamiri wenyika kuti semakanzuru vanoshushikana nekumbovharwa kwemabhuku avo ekumabhanga kana kuti maaccounts emari dzavo nemamwe mapazi ehurumende.
Tiri kuita hurukuro nevekufinance tichikumbirawo kuti tinofanira kutaurirana tisati taganishirwa maaccounts nenasa nezvemura sema departments ose hurumende, because kuganishwa kwacho kunongozo affect the same citizens that we are trying to protect.
Vamatsika vaudza Studio 7 kuti musangano wanga wakakosha sezvo vawana mukana wehurukuro nemutungamiri wenyika.
Ministers edu anga asiri kutozivawo zvimwe zvinhu zviri kuitika kumalocal authorities, saka tavaudza takurukura vakuziva ndobva tawirirana on way forward. Wenyika taona mukana wekukurukura nawo, especially nenyaya dzenhuna.
Tabvunzawo vamatsika nezvemari yakawanda yakanzi makanzuro abvise kuti vakwanise kuva pamusangano apa, vakati zvaifanira kuitika sezvo musangano wanga uri wavo uye pane zvakawanda zvaida kubhadharwa zvakadai sepekuitira musangano pamwe nezvekutya. Asi mukuru werimwe sangano rinomirira vagari muHarare reHarare Residence Trust, vaprofesa Shumba, vati gungano iri kwanga kuri kutambisa nguva nekutambisa mari yemakanzura. Vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiri wemakanzuro ekumaruwa vagai Mutasa vatetera kumutungamiri wenyika kuti makanzuro abvumidzwe kutenga mota kunze kwenyika pasina kubhadhara mutero kana kuti duty free, izvo vamunangagwa vati zvichaitwa. Vamutasa vatiwo makanzuro anoda kuti vapiwewo mukana wokutenga pekuvaka nemari shoma, vachiti zvikamu makumi mana kubva muzana zvavari kubhadhara emari yakawandisa. Akandeke piri makanzuro achisangana ose nomutungamiri wenyika kekutanga kaive muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
vamwe vagari vemuchitungwiza vanonzi vamboratidzira nhasi kunharaunda yekwamakoni vachikurudzira kuti mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari zvakare mutevedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar nevamwe vavakasungwa navo kunyatsime vaburitswe muusungwa. Vanhu varatidzira ava vanonzi vapisawo mataye dzimotokari mumugwagwa uri panozivikanwa kuti Pasi Junction uye vanga vaine zvinyorwa zvakasiyana siyana zvinokurudzira kuti vasungwa gumi nevatanhatu ava ava vekuzivikanwa nerekuti Nyatsime 16 vaburitswe muusungwa. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo takundikana kubata mutauriro wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyate. Kudzingwa mukanzuru kechipiri kwakanzura veguta rebulawayo uye vaimbenge vari mutevedzeri wameya vatina Shekambarami nebato reMDC inotungamirwa nava Douglas Monzora kwave kusimudza mutauro vamwe vachiti mutemo wekuti mapato ezvematongerwo enyika anokwanisa kudzinga makanzura kana vamiriri veparamende vakasarudzwa pasi pemapato avanotungamira zvinovhiringidza mashandiro nemafambisirwo emabasa. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vakambarami avo vanovekanzura weward 3 mubulawayo nezuro vakabvuma kustudio 7 parunhare kuti vaive vaziviswa nezvekudzingwa kwavo kubva paukanzura nebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora asi vakati vaive vasati vave nezvekutaura panyaya iyi. Akandeke chipiri vakambarami vachidzingwa pachinzvimbo ichi. Mugore ra2019 vakambarami vakapikisa mutongo uyu kuSupreme Court vakakunda uye vakazoenda zvekudare reHigh Court iro rakatambira chikumbiro chavo chekuti vadzokere pachinzvimbo cheukanzura nekuve mutevedzeri wameya sezvavaimbove. Mutauriro weMDC vaWitness Dube vakaudza Studio 7 nezuro kuti bato ravo rakadzinga vakambarami nekuti havana kutevedzera kurudziro yebato mushure memutongo wedare pamusoro pezvisungo zvekanzuru zvekuti vamulandu Ncube varambe varivo mutevedzeri wameya. Asi mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reulawayo vaSwiven Chirodza vati vakambarami vari kufira kuti havaiwirirana nenyaya dzeuori.
Vakambarami mhosva yavo hombe ndeyekuti izvo vanodaira panodaidza vachamisa. Yepiri ndeyekuti havawirirani neuori huri kuitika mukansel kupuruwayo. Chiitiko ichi chekurikola vakambarami zvinoratidza kuti kansel yedu yabatwa nekateo yevanhu vari kuda kuti vange vachidya vachishandisa guta revanhu. Tinofara kuti inyaya yaitika vanhu vese vakatarisa.
Asi vagari vanoti pari zvino Bulawayo yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemvura yakakwana uye vanhu vakawanda vari kubatwa nezvirwere zvemanyoka asi kanzuro ichipedzera nguva nenyaya dzezvigaro. Murongi wemabasa musangano reBulawayo Progressive Residents Association kana kuti BEPRA vatembelani Dhuve vati mutemo unobvumidza kuti mapato ezvematongerwo enyika adzinge makanzura kana vamiriri veparamende sezvaitwa vakambarami unovhiringidza mabasa anotarisirwa nevagari kuti aitwe nekanzuro.
Ukuvizwa mbezviti kupendukiswa kwabantu abakhetiweyo mabantu kuchina kubangela kuti
isezvizvinovhiringidza zvikuru mabasa ekanzuro uye kumirirwa kwevanhu zvakanaka.
Vavincent Chakunda mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu nebudiriro vanotsinirawo kuti mutemo wekuti makanzura kana vamiriri veparamende vanokwanisa kudzingwa nemapato avo unovhiringidza zvinhu zvakawanda.
Vanhu vanenge vashara mutungamiri wavo kati ndobva yasumuka kana kuti munhu mumwe chete ane agenda yake ndobva asumuka kubvisa vanhu ivavo. Zvinhu izvozvo semaonero angu zvinhu zvakashata.
Asi vaJoseph Chuma vanoenhengo yeCentral Committee yebato reZANU PF vanoti havaone chinoshamisa panyaya yakaita seyavakambarami.
Kune mitemo iriko inoita kuti kana munhu abviswa anofa mutoukurufa kudzosekwa umwe pavaipaiipaichocho.
Asi vamposofuzwayo avo vanove munyori wesangano reIbechu likaZulu vanoti havaone sekuti izvi ichokwadi.
Bulawayo yagara ina makanzira esiona so handifunge kuti itaibalizi pandofunga kuti Kambarami mutungamiri wake vamonzora vamuudza kuti haafaniri kuita deputy mayor. So ndofunga kuti recall yaitwa makambarami ndeyekuti adifaya president wake
vachipindura mvunzo pamusoro penyaya yavakambarame pamusangano wavakaita nevatapiri nawo muvulawayo munguva pfupi yapfuura vamunzora vakati dare rehigh court rinongokwanisa chete kupa chiga chekuti munhu adzorwe pachinzvimbo chekuve kanzura kwete kuti ave pachinzvimbo cheumeya kana mutevedzeri wameya vulawayo ine makanzura makumi maviri nemapfumbamwe mumwe chete ari webato rezanup f uye vakawanda vachinzi vakarerekera kudivi rebato ravamunzura ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika bazi ndodzokorora mutungamiri weamerica vajoe biden vari kuronga kusangana kumuzinda wewhite house nhasi nemhuri dzemutambi webasketball britney greener navapaul whelan vekumichigan avo vose vari mumajeri kurussia misangano iyi haisi yekutanga pauzima pakati pavabiden nemhuri idzi uye iri kuuya pakati pekuedza pasina kubudirira kwehurumende kuti zvizvarwa zveamerica zviviri izvi zvisunungurwe bazi rezvekudzivirirwa kwenyika muukraine rati makuva evanhu angangosvika kumazana mana nemakumi mana pane imwe nzvimbo muguta reizium afukunurwa kubva pakatorwa zvakare nemauto eukraine kubva kumauto erussia kutanga kwesvondo rino hofisi inoona nezvekodzero dzevanhu musangano reunited nations yati inotarisirwawo kushanyira nzvimbo iyi vamwe vana vechikoro kuguruve mudunhu remashonaland central vanonzi vari kufamba mitunhi inoda kusvika kumakiromita gumi nemasere kuenda pachikoro chinonzi chiri pedyo zvinonzi zviri kudzikisa uwandu hwevana vari kubuda zvakanaka pabvunzo nunurai jena anotipa nyaya inotevera
mumwe mubereki ane madzimai gumi nemumwe chete nevana vanosvika makumi matanhatu vari kuenda kuchikoro mudunhu iri vamishe kunyandoro vanoti zvikoro zvemunzvimbo yavo zviri kure nakure zvakanyanya izvo zvinomanikidza vana vavo kufamba mitinho yakareba
ma8 munomo takatara mukana pakugara dai vaikwanisa kutaito kana kuti 5 km zvingave nani but manje matakatara muka zvokuti mukaona kunenzi kune chikoro chegavhumendi kutengenenyo ndokuna komayo ichochi chiri panapa vachati kutaura nezvacho ichichi kwachimbumi zvibva panapa panangu dziri kuma 9 or 8 km zvinovadika kuti vaende kuecd manje hatine dambudziko
vanyandoro vanoti vana vavo vanotanga chikoro vakura sezvo vasingakwanisi kutanga nevamwe pazera rinokurudzirwa nekuda kwedambudziko rekufamba mitunhu yakareba kuenda kuzvikoro zviri kure vanyandoro vanoti hurumende inofanirwa kuisa chikoro chimwe chete chevana vasati vatanga gwaro rekutanga cheearly child development kana kuti ECD pamapurazi maviri ari munharaunda mavo senzira yekubatsira vana
saka dai hurumende yaitasa kuti ma8 vamuisiwo zvikoro zvemaecd padhuze sekondariwo neprimary vachiona kuti apa pakadii munhu haangafambe 20-15 km 7 km kubva panapa kuenda kunosvika uko mwanacho anenge anidzidza here anenge aneta kusinosvika kuyo nokudzoka
izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wepapurazi remuzhanje amai Rutendo Kanyurira
nenyaya yezvikoro isusu tanga tichishuwira kuti dai vanga vatiitirawo chikoro padhuze nekuti tine dambudziko pavana we0 grade kusvika kwacho kuti vana vasvike grade 7 kwavari kuenda kwacho mwana anosvika aneta dzidzo inoita shoma
mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of zimbabwe kana kuti ptuz vatakatira zhou vanobvuma kuti vamwe vana vanodzidza munzvimbo dzaive mapurazi havasi kubudirira zvakanaka mubvunzo zvichienzaniswa nevamwe nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kufamba mitinhu yakareba yavanofamba kuenda kuchikoro
panoda kuita masatellite schools pangavawo panongokwanisa kuti pavakwe mudhuri umwe chete umwe wacho wakakumwa pakawanda panovakwa mudhuri umwe chete uita masetlais anenga ari connected kune chimwe chikoro chinga wacho 6 kilometers away asi zvikwanisa kuti vana vari pa ECD vakwanise kuti vaite ECD yavo mune zvakanaka
panyaya yekuti pane varairidzi vanokwanira nyika here vazvovo vanoti hurumende inofanirwa kupinza vamwe vadzidzisi zviuru makumi mashanu kana kuti 50,000
varairidzi vakadzidzira basa revurairidzi vakawanda zvikuru kwazvo muzimbabwe asi hurumende pari zvino yanga isingatori varairidzi vakadzidzira basa tinotori ne 50,000 jefisi asi kana tichida kuti tidzidzise vana mune zvakanaka
Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vakaungana ndoro vanoti vana vechikoro vanofanirwa kufamba mufambo usingadarike makiromita mashanu kuenda kuchikoro
tinotarisira kuti hapana mwana anofanirwa kunge achifamba kilomita kuti asvike kuchikoro
Vandoro vanotiwo dzimba dzaire dzevarungu mumapurazi dzinofanirwa kunge zviri zvikoro kuti vana vasafamba mitunhu yakareba kuenda kuchikoro uye hurumende iri mubishi kuvaka zvimwe zvikoro
hurumende iri kuvaka zvikoro zvakawanda kuitira kuti vana vasafamba kuchikoro
hurumende yakatozivisa kare kuti haina varairidzi vakakwana muzvikoro Mukuru anoona nezvevashandi mubazi redzidzo yepasi vaMaxwell Maguse vakaudza paramende mwedzi wapera kuti zvikoro zvese munyika zvina varairidzi vakakwana. Gore rino chete Public Service Commission inonzi yakapiwa mari yekupinza basa varairidzi zviuru zvishanu chete. Dunhu reMashonaland Central rimwe rematunhu akaonekwa kuti vana vakawanda havasi kupasa zvakanaka uye vanasikana vakawanda vari kubata pamuviri vasati vapedza magwaro epamusoro kana kuti secondary education. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Dunhu Raijena.
Ichi waza waza Friday my darling Waza Friday umsebenzi upokile Waza waza Friday my sweetie
Muchirongwa chedu chemimhanzi chesvondo rino nhasi tinokupai hurukuru yaitwa naEvans Dzininga weStudio 7 nemuimbi wechidiki anonzi Charles Chakanetsa. Charles akapedza zvidzidzo zvepamusoro zvemimhanzi akabuda nedegree reEthnotechnology Music. Chinzwei hurukuro yeupenyu hwake mune zvemagitari achitaura naEvans.
Thank you.
Tinourombo vateereri nenyaya yehurukuro yaitwa naIvan Zininga naCharles Chakanetsa. Tichakupai hurukuro yacho svondo rinouya. Nhasi taita dambudziko nemichina yedu, takazoguma takupai kambo kake makorokoto. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kutarisa nezvemabasa ari kuitwa nemakambani ekuChina munyika uye matambudziko anonzi ari kukonzerwa nemabasa aya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Murikwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisi anoti 909 a.m., 6175 ne 7255 shortwave. Zvongo yedu yapera rakaichimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Masangano ose anomirira vashandi vehurumende anopa hurumende mazuva manomwe ekuti izadzikise chivimbiso chayo chekuwedzera vashandi mari dzemihoro mwedzi uno. Achiti kukundikana kwayo kuita izvi, vashandi vacharangwa mabasa kutanga musi wa 26 Gunyana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiya mina Gaino Kumedesaidi.
Soko isikati senda bakuvi.